My weekly notice wa aifana kuwa effective na October of 2019 ndoku ngema cooperative anganga sina kuiviana na rest kanzo mu time frame iri before 19 October of which muswa 5 September wakawirira nawo une fukanzo ii utori kumashure zvakanyanyisa nemazuva anga akatarirwa ndidariridzi muswa kuti vataurirane saka tinoona isusu kuti pane jubilee kana kuti pane kahori karipo already nekamweya karipo already mukati mekanzuru kekusada kuti vanhu vangogara panzvimbo after vatotora a decision again mufu council. Fu council inogarwa nema council employees, town clerk, ma head of departments ese anenge arimo nema councillors ese even na mayor of Harare anogara zvakare mufu council iyoyi. Saka zvichireva kuti ivo vasi to respectawo zvakare ma decisions avanotora mufu council ekuti vanga vachigadzika vanhu panzvimbo vasada zvavo tikuona vanonge kutora nyaya yekuda kundakurana kuenda kunhau kulo kwagovernment kuti tazopuwa pressure kuti tazodii but basa iroro rokwamisa mambepa ndiri Harare City Council. Saka Harare City Council tikuona kuti yakuda kuhwanda nekuda kushandisa ministry of local government kune zvimwe zvinhu zvai zvaire kutadza kungoita
pindura itinzwe vahlatwa
isu sebati vemdc hatove mukatakavidza mupini regai titi chokwadi chese tichiti vhuru apa hachinzwike nemhuri yezimbabwe nyaya irikunetsa muHarare kana kuti mumatowns akati kuti kusanganisira vanachitungwiza vana epuetsi kwakasiyana siyana kugara kwekuita vanhu kuzvisiri pazvinonga zvichinza zvazvisiri pamutemo kana kuti zvisina kunyatsorongwa zvakanaka inyaya yehurumende yezanu pf vanenge vachida kutsvaga mavhotsi pega pega patinoenda kuelection zanu pf inounza kaprogramu kayo kekuda kupusisa vana vezimbabwe kekuda kuvhiringidza vana vezimbabwe tinozviziva takuenda kuelection vanotanga maprogramu avo like yavakatanga iyoyo yainzi command housing vachigadzika vanhu mustate land vachigadzika vanhu mucouncil land kumastructures kwavo ezanu pf zvinhu zviro zvikamwa izvozvo kuti vanhu vaipuwa makadzi vanhu vaishandisa makadzi ezanu pf vashandisa mastructures ezanu pf chapeseni wezanu pf nenge ari chapeseni wemacooperatives avaigadzira ivo kumastructures kwavo vachida kutsvaga mavhotsi navo zanu pf anotanga kuputsira vanhu dzimba nhasi ine history yekuputsira vanhu dzimba operation muramba tsvina inotaurwa ye izanu pf yakaputsira vanhu dzimba Emerson Mnangagwa aripo Robert Mugabe aripo
vadzikiti munoona sei zviri kutaurwawo neve MDC Alliance zvekuti hurumende iri kusunga makanzuro ayo nechinangwa chekuda kukanganisa kuitwa kwebasa uye kuda kukurudzirawo nyaya dzeworld
tenderi nazvo kuti ndizvo matongerwo enyika pamusana pekuti izvo macouncil officials mazhinji anga akunyanya kupinda munyaya yeland vachitora advantage of macooperatives vazhinji vacho vanga vachitora advantage of maopen spaces zvanga vachiita mumaopen spaces manje kazhinji kacho macouncillors ndo anoshanda pakuapprova nekurekomenda maopen spaces kunge anga achiitwa change of use kana zvichibvira kuti petuke change of use saka ifaina kuti macouncillors iwayo ndo anga achiita collude nemaindividuals kwete macooperatives aya atoma individuals vaita collude nemaindividuals ndo vanga vachiita maplans vofambira land idzodzo vafambira land idzodzo whether procedural unprocedural land idzodzo dzorova chirikiriki pasina kana 3 weeks or 4 weeks vanhu vatinenge vakutonzi patobuda allocation data vanhu vakutopuhwa masenzi iwayo akutotengeswa because mainfus anenge ari padhuze nepanhu pariserviced
peta izvenyu chirongwa chedu vahlatwa iyo hatingaswerere kuvhiyakatiyo
ndinoona mukoma dzikiti ava asi kunyatsoziva kuti macouncillors vari kusungirwe chii munoona kuti nyaya yari kutaura inyaya yezvinhu zvavanonga vachiita kuzanu pf inyaya yezvinhu zvavanoswera vachiita zvese zvekutara land zvokudii vachiteerera maopen space zvinhu zviitwa nemaland barons ende maland barons anozikamwa zvevanhu vezanu pf hakuna land baron yaunoona kumdc maland barons ese anozikamwa ndezanu pf ende ndo vanofanda zanu pf zvinozikanwa